manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 17 2021 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Rachel To Dichitefenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Hezvinoizvo ri muchirongwa chedu chanhasi. Wandu hwevadzidzi vari kuramba vachibatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira. Makereke opesana padano rakatorwa nehurumende rekurambidza vasina kubayiwa nhomba kuungana mudzisvondo. Makundano enhabvu eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga mwedzi unouya mushure memakore maviri mitambo iyi isingatambwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Wandu hwevadzidzi vari kuramba vachibatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira kumasvingo nemamwe matunhu munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kubudiswa kwemashoko evana vakabatwa nedenda iri nezuro mudunhu remasvingo ayo anoti vana 60 nevashanu vakabatwa necovid-19 nezuro muzvikoro zvitanhatu. Bazi rezveutano rinoti mwana mumwe chete akabatwa pamashoko high school nevana 20 pachinorumba high school kubikita. Vana vatanhatu vakabatwa nechirwere ichi pagutu hai, vana 20 nemumwe vakabatwa pamusha yavanhu hai, uye padeure hai pakabatwa vana 16. Mumwe mubereki amai Joyce Munguvati vave kusvikira upenyu hwevana hwavo uye kukanganisika kwedzidzo muvana nenyaya yedenda iri.
Ini semubereki ndikutaridza kushushikana zvakanyanya nekuda kwekusimuka kuri kuita COVID muzvikoro, kunyanya kumaboarding schools. Sechiwa tikatarisa kuti vana vanga vari kudzimba kwenguva yakati rebei nenyaya yeCOVID iyoyi. Vana vaakudzokerazve kuchikoro, toona kuti COVID yasimuka futi kumaboarding schools ikoko.
Mumwe mubereki amai Endence takaedza vati hurumende yakamhanyira kuvhura zvikoro isina kugadzira kudzivirirwa kwedenda iri zvakakwana muzvikoro.
Somubereki ndinotofana kushira mwana wangu kuti zvino kuchikoro ikoko unobatsirika sei. Vana vakavhura zvikoro zvinhu zvisina kunge zvagadziriswa zvakanaka. Vana dai vawana masanitaizer akakwana muzvikoro, vana varega kuungana muclass one time voita zvokudzidza vakaparadzana.
Mutungamiri wesangano revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira zvavo vati dambudziko iri shera muzvikoro zvose zviri munyika.
Chikurukuru chinopa kuti COVID inyanya kutambarara zorunyemba muzvikoro ndozvo takataura kuti zvikoro zvisati zvavhurwa paifana kuongororwa varairidzi vana vechikoro neyatiroti ancillary staff kuti tipatsanure vashoma vangadero vakaafektiwa kubva kuna vakawanda. Asi isu takangoti vanhu regai vaende vanoita mawira mombe. Saka mawira mombe atakaita yawo tichinyepa kuti zvikoro zvakagadzirira kuvhura ndozvapa kuti sitapatiri ipapapo.
Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndorovati hurumende yakange yakagadzirira asi kuti vadzidzi nevadzidzisi vakauya nechirwere ichi muzvikoro.
Munoona zvinoitika ndezvekuti denda reCOVID-19 iri ranga riri munharaunda rakatouyo nevadzidzi nevadzidzisi kuzvikoro. Asi nemhaka yekuti isu tinoti mastandard operating procedures kana mastandard guidelines for the prevention and management of COVID-19 atinoshandisa anonziyo ari scientific zvekuti kukwenenzvera kwaakaita kunoita kuti tikwanise kubata nyaya dzedenda reCOVID-19.
Mutauriri weprovincial COVID-19 Task Force Masvingo, Varojas Irmaevati, panodiwa zvirongwa zvekudzidzisa vana mirawo yekudzivirira denda iri muzvikoro kuti ridzikire.
Nzvimbo dzimwe dzakaita sezvikoro mumabasa metinoshanda makambani, vanhu vanogona kunge vachimanikidzika nesituation kuti wanga wari ipapo. Chinodiwa zvino kutedzera zviga zvinenge zvakaiswa nehurumende. Anotibatsira kuti kana tichinzi tifumigate nzvimbo dzetinoshandira kana dzetinogara nguva nenguva, zvinoita kuti zvibatsire pakurwisana necoronavirus.
Vamwe vabereki vanoti vave kutyira kuti vana vakawanda vachatadza kugadzirira kunyora bvunzo dzavo kana kutadza kunyora bvunzo idzi nepamusana pekurwara nedenda recovid-19. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vapfumbamwe vakashaya nedenda recovid-19 munyika mose, uye vanhu mazana maviri nemakumi masere nevashanu 285 vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matanhatu, uye vakabatwa nechirwere ichi vava zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe nemazana matatu ane makumi matanhatu nevasere 123,368. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nezvisere nemazana mashanu ane gumi nevana 2,908,514. Vabaiwa nhomba yepiri munyika vave mamiriyoni maviri nechiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe ane makumi masere nevamwe 2,001,987. Huwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apa hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti iri kuda kubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi munyika kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekurwisa denda recovid-19. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Makereke opesana zvikuru padano rakatorwa nehurumende rekurambidza vasina kubayiwa nhomba kuungana mudzisvondo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mufundisi weFaith Ministry uye vari munyori mukuru wemakereke emweya mudunhu reMashonaland West, Pastor Jacob Mafukidze, vanoti makereke achatevedzera chiziviso chehurumende chekuti wese asina kubayiwa nhomba asaungane nevamwe mumachechi. VaMafukidze vati vanoteerera hurumende sezvo shoko raMwari richikurudzira vedzisvondo kuremekedza hurumende, vachiti hurumende dzose dzakagadzwa naMwari.
Kamirwa vakagadzwa naMwari. Saka tine mastructures o zvakagadzwa munyika yedu zvinotitungamira pakuita zvinhu. Saka pari kubvunzwa kunzi tikuteerera koti here kana kuteerera hurumende? Isu sekereke tinoteerera hurumende nekuti painopa maproclamations kana kuti painopa zviziviso ndizvo zvatinotevera. Mukatarisa nyaya yakaenda kukoti, ine vanhu vakaiendesa kukoti. Handina kuona pakakotwa chechi kana mother bodies yakaenda kukoti. Ndinogona kuti tina kuona zvakanaka ipapo, asi sekereke tinoteerera hurumende.
VaMafukidze vati hurumende ikataura kana kuisa mutemo vanoshanda nemapurisa kuti vaone kuti vari kunzwisisa mutemo zvakafanana here.
So pakaitwa announcement pakabva pataurwa zvakataurwa. Saka isu zvatinoita ndezvekuti kana announcement yaitwa tinotsvagawo zvakare vanoenforce mutemo. Kuonerani kuti announcement zvayaitwa kwanhu zvabuda statutory instrument tikuinterpreta zvakafanana here. So semuno muchinhoyi musi wechishanu takanawo dispo vanhu vanotungamira mapurisa muguta mudunhu redu, tikaonesana kuti aiwa pari kunzi vanhu vanokwanisa kuya kuchechi vanhu zana zvichidzika pasina mastrings attached. So ndomashandiro atinoita sekereke.
Sergeant Major Clifford Chikuya vekereke Salvation Army vativo vachatevedzera chiziviso chehurumende sezvo hurumende yakazviita nekuda kwechikonzero chedenda recovid-19 iro richiripo. VaChikuya vati mweya wemunhu unogona kunamatirwa, asi kana munhu afa hapana mweya unogona kuzogadziriswa.
What should be followed is that mutemo hurumende since iro yakabvunzisa mutemo wacho kana vaona zvakakonzera kuti nhau uchibviswa bviswa, but kana vavati vati ngaubviswe zvauzoriziva kuti ubvisa kutodaibatsira kana takurwara. But at the same time mweya unogona kugadzirwa, asi urwere hupinda zeri mweya uya watatagadzira wakudzungaira futi.
Asi vamwe vemakereke vakaita saPastor Anselimo Magaya veDivine Destiny vati danho rehurumende rinotyora kodzero dzevanhu dzekushumira Mwari.
Kutaura kwatakamboita kana nekodzero dzevanhu, ende kodzero
Kupesana uku kuno tevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro sondo rapera wekuti vanhu vanoenda kusondo havafanirwe kurambidzwa kupinda muchechi sezvakanga zvatarwa nedare remakurukota. Asi dare remakurukota rakasimbisa danho raro sondo rino richizvidza mutongo wedare repamusoro. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Dare repamusoro mubhuruwayo rati richazivisa mutongo waro pachikumbiro chechimbi-chimbi chakaitwa nemumwe mudzidzi chekuti dare iri rirambidze varayiridzi kuramwa mabasa. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Nokutula Moyo vati vachapa mutongo wavo pazuva raasina kutara pachikumbiro chechimbi-chimbi chakaitwa nemumwe mudzidzi atisingakwanisi kudoma nezita sezvo asati abvezera uyo ari kumirirwa nambuya vake amai Senzeni Nyati chekuti dare reHigh Court rirambidze varayiridzi kuramwa mabasa. Chikumbiro ichi chinodoma masangano anomirira varayiridzi mashanu anosanganisira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Educators Union of Zimbabwe pamwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Chinodomawo Public Service Commission nemakurukota ezvedzidzo yepasi, mari uye mabasa nekugara zvakanaka kwevanhu. Magweta ari kumirira mativi maviri munyaya iyi apiwa mukana wekutsigira maonero avo Justice Moyo vakati vachazopa mutongo wavo. Rimwe remagweta ari kumirira masangano aya vaNoble Chinanu vatsanangura kuti zvimwe zvazaiwa mudare ndezvekuti chikumbiro ichi chakakodzera kuonekwa sechechimbi-chimbi here uyewo kuti amai Nyati vakakodzera here pamutemo kuti vave vanokwidza chikumbiro chakadai kumatare.
Maticha agara anongostrike zvagara zviriko, hapana chikonzero chinoita kuti nyaya yavo ijambe dzimwe nyaya dzese inzwe nekumhanya, nekuti zvinhu zvavagara zvinozivikanwa kunzi zvinoitika. Ivo pachavo varatidza kuti nyaya yavo havasi kuda nekumhanya nekuti tingadai vakaita kudhara. Chechipiri ndechekuti uyu ari kuti ndiri kurepresenta mwana uyu ane mvumo here pamutemo kuti ndiri kumiririra mwana, nekuti ava ndimbuya chete dai anga ari mubereki mutemo ungadai uri pachena kuti aiwa mubereki anomirira mwana wake, asi ava ndigogo ine mutemo une zvaunoda. Saka izvozvo zvanzwika futi nedare. Uye chechitatu chanzika ndechekuti chiri kudiwa nemhangari chinoita here kuti chipiwe pari zvino nekumhanya kwavari kuda ikoko vachiti ivo tichaisa tadza kusvika kubasa ngaareplacewe nematicha mamwe, government ibva yatokurumidza kudi kuisa mamwe maticha panzvimbo zvinoita here, uye kuti maticha ese nemazuva maviri ngaadzokere kubasa zvinoita here. Ivo maticha acho achiti hatikukwanisa nekuti hatina maresources ekudi ekuenda kubasa acho hatinofanira kunge tichipiwa. Saka dare ndizvo zvinhu zvanga rachiongorora.
Gweta riri kumirira vakakwidza chikumbiro ichi kudare vaBrighton Ndove vaudza dare kuti maonero eva vari kumiririra ndeekuti kuramba mabasa kwevarayiridzi kunokanganisa vadzidzi munyika, saka dare rinofanirwa kutora danho rinoita kuti vadzidzi vasarasikirwa nedzidzo. Mutungamiri weEducators Union of Zimbabwe Muzvare Tafadzwa Munonda Vafa vaudza Studio 7 kuti varayiridzi havazi kuramwa mabasa, asi kuti vari kutadza kuenda kumabasa nekuda kwekuti mari dzemuhoro dzavari kuwana hadzivakwanire.
Isu sevarayiridzi hatirambi basa, isusu hatina mari inokwana, haikwani zvatinotarisira kuti sevashandi tiwane muupenyu hwedu nehwevana vedu. Uyezve isusu sevashandi hatisisu tinopa mwana right to education. Iyo right anoipiwa nestate. State ndio inofanira kubhadhara maticha mari akakwana vakwanise kuti right education ibudirire. Saka ai inyaya iyi takangotarisira kumutongi kuti atonge negwara rakanaka.
Pave nenguva yakareba varayiridzi vachinetsana nehurumende vachiti vanoda kuwana muhoro wemadhora ekuAmerica mazana mashanu nemakumi mana pamwedzi inove mari yavaiwana hurumende isati yachinja uremu hwemari yemuno. Asi hurumende inoti haikwanisi kupa varayiridzi mari yakawanda kudai. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mubatanidzwa wenyika dzemuWest Africa weECOWAS watemera zvirango hurumende dzechiuto dziri muGini neMali. Zvirango izvi zvinosanganisira kurambidzwa kupinda munyika dziri muECOWAS kwevatemerwa zvirango ava uye kubatwa kweupfumi munyika idzi wevanhu vatemerwa zvirango izvi nhasi. Izvi zvinotevera musangano waitwa muLagos nhasi muNigeria wokuziya zviri kuitika muGini neMali. Vanorwisa moto mudunhu reCalifornia vari kurwisana nemoto unotyisa zvikuru kuitira kuti usaparadze miti nezvimwe zvinhu munzvimbo iyi. Varwisi vemoto ava vari kushandisa moto kupisa dzimwe nzvimbo kuitira kuti panosvika moto mupengo uyu munzvimbo idzi hauzokwanisi kuenderera mberi. Rimwe remasangano rinoshanda rakazvimirira kuchitungwiza rinoti rabatana nevamwe vaimbi mukutsikisa nziyo dzinokurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota musarudzo dzichaitwa muna 2023. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Sangano rechitungwiza Community Development Network rinoti rakaona zvakakodzera kuti vechidiki vanyorese kuvhota musarudzo dzemuna 2023. Richito vechidiki ndo vachiri kutarisira zvakawanda muupenyu, saka vanofanira kusarudza kuti ramangwana ravo richange rakamira sei kuburikidza nekuvhotera utungamiriri hwavanoda musarudzo idzi. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaadmire Mutize vanoti vakaona kuti vechidiki vazhinji vanotevera zvikuru mimhanzi yemusambo weZim Dance, vakaona zvakakodzera kuti vashandise musambo uyu kuvakurudzira kuti vanyorese mazita avo kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dziri kuuya. Vamutize vanoti pari zvino vakatoburitsa damba refu rine nziyo gumi dziri kukurudzira vechidiki kuti vabude neuwandu hwavo vanonyoresa sevavhoti.
Mbazi inorira mumba, inorira muredhiyo, inorira mubhawa, inorira pese panenge pakaungana vanhu kana mumafoni chaivo mazuva ano, nevamwe vakufamba vakatakura kuti maredhiyo tikwavo mastriti. Saka shoko rinobva ratenderera zvakanaka.
Vamutize vanotiwo chimwe chakaita kuti vashandise mimhanzi inyaya yekuti vanhu vazhinji havadi kubuda pachena kuti vanoita zvematongerwo enyika, saka nokudaro vanoti mimhanzi inosvitsa shoko ravo muchinyararire kuvanhu vakawanda.
Vanhu vane kutya mucommunity, havadi kuonekwa vachipindira munyaya dzematongerwo enyika nekuti vanotya kuti pamberi apa pamwe zvinozoenda nepamwe chikadzoka chiya chegore ra2008. Saka takaona amwe maartisti atakatoaproach akatotyawo kutosenza nezvo. Asi vamwe vazhinji vari vedi kunyanya pavakazoona vamwe vaimba vatoonochi tumasenzi twavo vakutoona kuti mimhanzi yavo nebasa ravo rikuenda kumberi.
Vamwe vaimbi vari muchirongwa ichi vanosanganisira Nometa Mandaza uyo anozivikanwa mumusambo weZim Dance honesta rekuti Lady Sky. Lady Sky anoti vaimbi vechisikana vari kusanganawo nematambudziko ekushungurudzwa nevechidiki vanoshandisa zvinodhaka panguva yavanenge vachitsikisa mimhanzi yavo yekukurudzira vechidiki kuti vavhote.
Matambudziko atiri kusangana nawo gender discrimination, vakadzi muma kuti tinge tichirekodha mune makazara varume, vamwe vanenge vachiita zvemutoriro, vanenge vachitengesa mutoriro. Saka kunge tinge tichishanda usiku sevakadzi hazvizoti, hatisi kuona zvichitifambira zvakanaka.
Mumwe muimbi Jairus Makoni uyo anoshanda zvakare semutsikisi wemimhanzi anoti denda reCOVID-19 riri kuvatadzisa sevaimbi kuimba pajekerere vachikurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota.
I think isusu semaartist especially as upcoming artist tisati tave established muindustry zvakanyanya tikwanikwa tichivhiringidzwa ne lockdown iriko, since hatikwanisa kuperforma malive shows anoita kuti tiwanewo mari. Sema upcoming artist hatisati asainwa kune even any brand rekuti for example Japraza will be representing ambassador wenyaradzo, anenge ane mari dzaanenge achipiwa whether corona iriko kana kuti hakuna. But isu sema upcoming tikwanikwa zvichinetsa zvekuti kanganisa futi pa music yedu because tada unopinda street kuti tititago, tumari tuko kutitira rami. Since music yedu ya chase, yambo mira unu uti, sakajunu shakatu umira, singa iti.
Kunyange azo, waimbi awaru kuite opa wano gona napu kukuru zirave shidiki kutivanyore seku vota. Munyori mprovinze ya Harare mbogareve shidiki MDC Alliance, la Denford Ngadzore, vano Zimbabwe Electoral Commission, yaka vara nzumbo zaka wanda zinonyore sikuwa kuvota.
3 months apera izi waka varazeki ofisi ya iregista wano kufota pasisi wa awesome CBD. Munu isa apinda mtown, aida uresiso kufota, bozo munu hiyo ane nzara, ara choku jika, ara choku fambisa, bozo mazupu kwa kuna. Jwakare nasu unu uchondorino, no vawa varafuti ya nata office, iriku mbare, kuri Remembrance House. Inoa mbare, inoa iyo futi ya agare, another crowded area yekuti ma residents vari easy kufamba bozo vanoenda kumbare kuno hoda kukwira mabhazi kuita zvinhu zvakasiyana siyana kune mabasa avo emaoko. So tatata dambudziko hombe rekuti izo zeki nezanu PF vaita connive kuti vaite delay process registration.
Vangadzore vanoti vachatora matanha akakura kwazvo kuti zeki inyorese vanhu sevavoti.
But tiri kuti seita assembly atiende kumatare se youth, we believe in engaging. So tichaengage zvikuru nezeki kuti vanzwisise kuti izo masenda iwaya anofanira kuti avhurwe. Zvakare chaingeja futi kuti vavhure mamwe masenda kuma district, kuma bhuku, ku airport, Harare South, kwese kwese Heathcliff. We need masenda varizo kuvota.
Mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoile slaigwana vati tivatumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura. Bataenda pamhepo zek yakamboburitsa mashoko echiti rikushushikana zvikuru kuti vanhu vazhinji havasi kuenda kumahofisi avo kunonyoresa sevavhoti. MDC Alliance inoti iri kukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota, izvi tiri kutarisira vanhu mamiriyoni matanhatu kuti vavhotere bato rayo. Ukuwo ZANU PF iri kutendererawo nenyika yose ichikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota, izvi tiri kutarisirawo kuti ivhoterwe nevanhu mamiriyoni mashanu musarudzo dzemuna 2023. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas chiri pasi.
Makundano enabvu eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga mwedzi unouya mushure memakore maviri mitambo iyi isingatambwe nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinotungamira nhabvu yepamusoro munyika rePremier Soccer League rinoti makundano aya ari kutanga musi wa30 gumi guru aine zvikwata gumi nezvisere. Asi mutsamba yavanyorera zvikwata mukuru wemahofisi APSL vaKenneth Ndebele havana kutaura kuti makwikwi aya anopera rini. VaNdebele vazivisa zvekare kuti makundano echibuku Super Cup ari kuitwa musi wa29 Gunyana mushure mekumbomiswa nehurumende nemhaka yeCOVID-19. Murairidzi weHerentals Kumbirai muti wekuziva anoti iye nevatambi vake vamirira makundano aya nekuti ndipo pane raramo yavo.
Zvakanaka chose kuti mitambo yenhavo idzoke, ndipo pane raramo yevanhu vakawanda wese webhora.
Kobvira pakamira mitambo muna 2019 zvikwata zvanga zviri mubishi rekutenga vatambi vatsva nekusimbisa zvikwata zvavo. Vamwewo vakaita seDynamos neHighlanders ndivo vakaitawo rombo rakanaka rekutambidzwa mari yekukwikwidza neimwewo kambani. Vachitarisa zvakaitika pamariketi, muongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti makundano emwaka uno achanakidza zvikuru.
Kwatisa FC Platinum yakabva kutenga international midfielder. Dynamos yakabuilda ona kini nadolo front zvati yange sina vanhu vaigowesa. Kwatisa Harare City yakatora part of my experienced players from Cape United. Ukatarisa Ngezi Platinum yakwasa signature na Denver Mkamba. Saka ndikuona kunge kuchange kune makwikwi.
Murairidzi weTriangle Taurai Mangwiro anoti ari kutarisira kuti pari kudzoka mitambo apa vanenge vagadzirisa zvaiva netsa mitambo isati yambomiswa.
Panodzoka mitambo tinodavira kuti tinenge tagadzirira kupedzesa makwikwi muchibuku Super Cup nekutamba zvakanaka muPremier Soccer League. Tinotarisira kuti tinenge takwenenzvera zvatanga tisiri kuita zvakanaka.
Asi Darlington Dodo weCapes United anoti iye nechikwata chake vachasiya zvavachaita munhandare zvichitaura Zviga.
Kana uri mujawo munozotaura zvekuti mukombo wamaoko kana muchinge masvika kwekupedzera. Kana muchiri kuenda pamujawo hauzivi zvinoitika pakufamba.
Nhabvuye League muZimbabwe yakapedzisira kutambwa musi wa16 Mbudzi 2019 apo FC Platinum yakatora mukombe wemakwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. America inoshoropodza zvakasimba kurwiswa kuchangobva kuitwa nechikwata cheHouth kuSaudi Arabia. Musi wa31 Nyamavhuvhu, chombo cherudzi rwedrone chakarova nhandare yakazvimirira yeAba, chakakuvadza vanhuwo zvavo vasere nekuparadza ndege inotakura zvinhu. Musi wa4 chombo chemissile chechikwata cheHouth chakarova dunhu rekumabvazuva kweSaudi Arabia, chakakuvadza vana vaviri nekuparadza dzimba dzine chitsama. Mumashoko akanyorwa, gurukota rezveutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vakaburitsa pachena kuti kubva kutanga kwa2021 Saudi Arabia yaona kurwiswa kunodarika mazana 240 kubva kuvarwisi vechikwata cheHouth, avo vaisa munjodzi vanhu vemuSaudi Arabia pamwe nezvizvarwa zveAmerica zvinodarika zviuru 90 kana kuti 70,000 zviri kugara muSaudi Arabia. Vakati vechiHouth vavedzerawo kurwisa kwavo Yemen, zvikuru kurwisa kwavo Maribu. Musi wanyamavhuvhu 29 kurwiswa nedrone pamwe nechombo chemissile kunhandara yemauto emuchadenga yeAl Anab mudunhu reYemen reLahi kwakaurayisa vanhu vangangosvika 30. Muzinda weAmerica uri muSaudi Arabia wakati kurwiswa uku kwaive kwakashatisisa kuchishamisa, ukawedzera uchiti kwakakanganisa upenyu hwevanhu, zvivakwa netarisiro yerunyararo nekugadzikana muYemen. Hondo yemuYemen yakatanga muna 2014 apo chikwata cheHouth chakatora guta guru reSanaa kubva kuhurumende yaicherechedzwa pasi rose, zvakaita kuti mutungamiri weYemen atizire muupoteri. Mubatanidzwa wemauto waitungamirwa neSaudi Arabia wakapindira muYemen muna 2015 uchitsigira mauto emutungamiri wenyika aicherechedzwa nepasi rose wehurumende yeYemen iri pamutemo. Mumakore akatevera, vanhu vangangosvika zviuru 233,000 vaurayiwa, kusanganisira vamwe zviuru 131,000 vasina kunangana nechiitiko ichi asi zvakakonzerwa nekushaya chikafu, nyaya dzehutano nezvivakwa kana pachiteverwa mashoko efungidziro yeUnited Nations. Kusavirirana uku kwakonzera kuti kuve nerimwe rematambudziko makuru pasi rose ekugara zvakanaka kwevanhu, zvasiya vanhu 5,000,000 muYemen vatarisana nekuziya nenzara nevamwe 20,000,000 vachida rubatsiro. Muna kurume 2021, Saudi Arabia nehurumende yeRepublic of Yemen vakaratidza chido chavo mukutambira kumisa kurwisana munyika yose yeYemen, asi hurongwa uhu hwakarambwa nechikwata cheHouth. Hurumende yavaBiden naamai Harris yanga ichisundira kuti pave nekutaurirana kupedza gakava. Mumashoko avo, gurukota rezveutyidzana nedzimwe nyika vaBlinken vakati kurwisa kwechikwata cheHouth ndiko kuri kukonzera gakava riri kuenderera mberi iri kuchiwedzera kushupika kwevanhu vemuYemen uye kukanganisa mabasa ekuedza kuunza runyararo panguva inokosha. Vakati vanokurudzira vechiHouth kuti varemekedze kumisa kurwisana vopinda munhaurirano dziri pasi peUnited Nations. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica, amapiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Huwandu hwevadzidzi vari kuramba vachibatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchikwira munyika. Makereke opesana zvikuru padanho rakatorwa nehurumende rekurambidza vasina kubayiwa nhomba kuungana mudzisvondo. Makundano enhabvu eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga mwedzi unouya mushure memakore maviri mitambo iyi isingaitwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 17 kumpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
With regards to churches, cabinet has resolved that only vaccinated congregants can attend and should be limited to 50% of the holding capacity of the church.
Iningi labamabandla ezokholo lithi lizalandela isinqumo sikahulumende sokuthi amakholwa ahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 avunyelwe ukuzokhonza emacaweni.
Kulezinye inhlanganiso ezisebenza ngokudla okwe-HIV, ezinye zisebenza into eziningi-ningi nje ezisedolobheni leHarare. So kuqakathekile kakhulu ukuthi i-court imise ingathi imithetho efananayo njengaleyo. So kuyasithokozisa kakhulu ukuthi i-high court ikubonile kuqakathekile ukuthi imisebenzi leyo kumele iqhubeke isiya phambili.
Umthethwandaba we-high court weHarare uvimbe isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Tafaswa Mguti ukuthi amise ukusebenza inhlanganiso ezizimeleyo ezingabhalisanga e-ofisini yakhe kuleso sigaba. Kuwoza Friday namhla sileqembu elihlabela ingoma zokholo elizibiza ngokuthi imali bonge izwi lokuphila liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iningi labamabandla ezokholo lithi lizalandela isinqumo sikahulumende sokuthi amakholwa ahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 yibo kuphela abazavunyelwa ukuzokhonza. Intatheli izindaba yiTumevis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Inkokheli yezinye inkonzo yethulela umbiko ngemva kokuba umahluli womthethwandaba waphezulu owe-High Court uJustice David Mangota esenqume ukuba asikho emthethweni isiqondiso sikahulumende sikamhlaka 11 Ncwabakazi sokuthi abahlatshiweyo yibo kuphela abavunyelwa ukuyakhonza emacaweni abo. UJustice Mangota wethula lesi sinqumo edabeni olwalukhwezwe ngumnumzana Obert Kondogwe elinye lamagqwetha eliphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu. Kodwa ngolwesibili ngemva komhlangano wedale lekhabhinethi, umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa uthe kabasanaki isinqumo somthethwandaba, bona bama ngesinqumo sabo sokwalela abangahlatshwanga emacaweni.
With regards to churches, cabinet has resolved that only
iqula labaphathintambo livumelene ukuba amakholwa ahlatshiweyo kuphela yibo abazavunyelwa ukuyakhonza, njalo kumele inani labo lingedluli isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini senani elithwalwa yisakhiwo sebandla linye ngalinye.
Of the holding capacity of the church.
Umfundisi Jacob Mafukidze webandla le-Faith Ministries Church edolobheni leChinoyi uthembise ukuba uzokhuthaza abebandla lakhe ukulandela isinqumo sikahulumende hatshi esomthethwandaba.
Saka parikubvunzwa kunzi tikuteerera koti here?
Umbuzo ngothi wona silalela bani imthethwandaba yini kumbe silalela okuvela kuhulumende? Thina njengebandla silandela okukhulunywa nguhulumende.
Isu sekereke sinoteerera hulumende.
Umnumzana Dumisani Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo uthi akavumelani lesinqumo sikahulumende.
Akukho fifi ukuthi
muntu kuhamba vanhu vavaccinate chive kupera watifunga vhunu kuvaccinate uzoenza kanjani unje akusamelanga kuzonde haakutrick notfele
abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo owezimbabwe council of churches bemelwe ngesinye seziphathamandla sayo umfundisi willingmo mhlanga ongathandanga ukuthathwa amazwi uthe bona kanye labezimbabwe heads of christian denominations abakaphumile sinqumo ngokwethulwe nguhulumende loba umthethwandaba owe-high court wathembisa ukuba uzokwazisa lomsakazo uma kuthe kwabakhona abangabe bekuvumelene phezu kwalolu daba bebefika phose amakhulu amathathu 285 abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 ekutshoneni kwelanga layizolo abafica munomunye babo balahlekelwa ngumphefumulo abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 16,377 behlatshwe ijekiseni lakuqala ekutshoneni kwelanga layizolo kusitsho ukuba sebefinyelela kuzigidi ezintathu 2,908,514 asebehlatshiwe okwakuqala leli jekiseni kuthi abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 38,929 behlatshwe elesibili kusitsho ukuba sebesedlula kancane izigidi ezimbili 2,001,987 asebehlatshiwe ngokupheleleyo leli jekiseni uhulumende uthi ufisa ukuhlaba izigidi ezilichumi zabantu 10 million kumbe isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiyaphela umnyaka ukuze uzulu abe ngolondolozekileyo kulumkhuhlane we-COVID-19 ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Umthethwandaba we-High Court eHarare uSophie Mbenya telo elali funa ukuthathwa isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Tafatswa Mgodi elokumisa ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo ezingabhalisanga ehofisini yakhe kuleso sigaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Citizen Solidarity Network.
Thina njengenhlanganiso ezimele uzulu silokuthokoza kakhulu ukuthi i-court isimise isinqumo sika minister ngathi resident minister wedolobho leHarare uMr Mgodi ukuthi amise ukusebenza inhlanganiso ezifana nalenhlanganiso esisebenza lazo. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba inhlanganiso ezimele abantu zile misebenzi eminingi eziyenzayo ezingangokuthi njonga kathesi nje umunicipal wedolobho leHarare uyenza lokho esingathi i-budget. Lezi nhlanganiso ziqakathekile yize zisebenza labantu zibakhuthaza njalo zibatshengisa ukuthi uhulumende angabe ephazamisa ngapi njalo kungenziwani ukuthi sihlangene singabantu sikhulumzana lohulumende isizwe siye phambili. Kulezinye inhlanganiso ezisebenza ngokudla, kulezinye inhlanganiso ezenza ngathi okwe-HIV, ezinye zisebenza into eziningi-ningi nje esedolobheni leHarare. So kuqakathekile kakhulu ukuthi i-court imise ngathi imithetho efana njengaleyo. So kuyasithokoza kakhulu ukuthi i-High Court ikubonile kuqhakathekile ukuthi imisebenzi leyo kumele iqhubeke isiya phambili.
Lokhu kungabe kusitshoni kwezinye inhlanganiso njengezinye zasesithi zingasebenzela kwezinye indawo. Singabona sezehlise iphika yini njalo ngokokugcina ukuthi sizwe lolu daba kumbe singathi bahlalele evalweni.
Uhulumende weZimbabwe ngingathi ubona inhlanganiso ezizimele zodwa zize inhlanganiso engingathi kumbe babona ngathi zisebenza le opposition kumbe singathi iMDC kodwa lezi inhlanganiso kazisebenzi labe politics inhlanganiso ezenza ukuthi umsebenzi kahulumende uye phambili inhlanganiso ezitshengisa uhulumende lapho okule ngathi kulezikhala kumbe okumele zilungisiswe udubula khona ukuthi owethu uhulumende gala ngathi kumbe ispace enganika kona abantu ukuthi kube lokukhulumisana okuhle. So thina njengenhlanganiso siyakubona ukuthi uhulumende weZimbabwe kulamaqhinga amaningi kakhulu awenzayo azenza ukuthi uhlelo kume ngathi ukuhamba kwemsebenzi yenhlanganiso ezimile zodwa ubenzima. Ama elections aseduzane kulama by elections njalo kulama elections ka 2022-2023 azayo. So mbona ngathi umsebenzi wenhlanganiso ezimile zodwa uzaba nzima. Siyakwazi njalo futhi ukuthi kulomunye umthetho ngathi we NGO bill okhona uhulumende uyawupheka lo mthetho. So khathesi nje bengabe bemiswe ukuthi bamise imisebenzi yalabo abazimele bodwa, kodwa amaqhinga maningi kuningi abaza kwenza. Kuqakathekile ukuthi inhlanganiso lezi zihlangane zikhulumisane lohulumende, njalo zikhulumisane lezinye inhlanganiso ezifana labo United Nations, ezifana labo African and Human and People's Charter.
Lo umnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Citizen Solidarity Network, esixoxe naye eseHarare. Ngusenjalo umthethwandaba weMutare namuhla udlulisele phambili kuviki ezayo ukuthethwa kwamacala etheswa umnumzana Hathirarami Momberume abalisa elokudlwengula lelokubulala, kulandela ukubhobha kukaMemory Machaya owayeleminyaka elitshumi lanhlanu obikwa wayengunkosikazi wakhe. Igqwetha elimelayo umnumzana Brian Mahamanda utshele iStudio 7 ukuthi uphakathi kwemizamo yokuthi icala leli lidluliselwe komunye umthethwandaba ngoba uMtare uMadolo Nzima kulolu daba. Umnumzana Momberume oyenkonzo yeJohane Marange Apostolic udinga imvumo yokukhululwa ngemali yesibambiso eyebail entolongweni. Kolunye udaba njalo umthethwandaba weHigh Court kobulawayo ulokhe ukhangelelwe ukunquma kudaba lokuthi wenqabele ababalisi ukukhalala umsebenzi olwaphanyekwa kuleli dale ngumfundi oleminyaka eziyisishiyagalolunye esithi ukulwisana phakathi kukahulumende lamatitshala kuphazamisa izifundo zabantwana esikolo. Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba besithi lokhu kuveza ukuthuthuka komsebenzi wokuthukululwa kwamagagasi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uhulumende weZimbabwe wethule isaziso sokunikezwa amalayisensi amaradiyo kwemisakazo yezigaba eziyisithupha ezigoqela oweRadio Bugalanga. Uhlangothi olulawula ezokusakaza olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe lwazise ukuthi eminye imisakazo esizaqala ukusebenza ngethi Matobo Community Radio Trust, Chimani Mani Community Radio Station, Vemuganga Community Radio Trust eChipinge, Ndawu Radio Trust, Twasumbuka Radio Trust eBinga, Kasambavezi FM eKaripa, Lemaziwa Community Radio Trust eShamva. Lokhu kusho ukuba imisakazo esiphiwe imvume yokusebenza isifika kwelitshumi lane 14 ngemva kokunikezwa kweminye imisakazo amalayisensi la nyakenye. Umphathi womsebenzi enhlanganisweni eyeZACRAS umnumzana Jerry Zingwevu uthi njengenhlanganiso bayajabula ngethuba abaliphiwe nguhulumende ukuba imisakazo le iqale ukusebenza.
Ithina njengenhlangothi yeZimbabwe Association of Community Radio Stations siyalwamukela kakhulu ngoba sikhangele ukuthi indawo ekade zifinyelele kakhulu emaphandleni, indawo lezi zifana laboBinga, ezifana laboKariplampi emaphandleni le komnyama ubambile, besisehluleka ukuthi lazo zifinyelele ekuphathekeni ekukhanjisweni kwemibiko yelizwe.
Uqhubeke esithi uhambo lokuthola amalayisensi belungekho lula esithi izigaba ezishiyeneyo kweleZimbabwe kumele zithole limisakazo ukuze abantu balezo zabelo babe lendawo lapho abangakhuluma lokucebisana ngabadikana lakho empilweni kulo mango.
Ngenxa yokubuya kwama-community radio la sikubona sokuyinto esingayenzakala lula njalo ezathuthukisa izigaba esingathi thina yi-community development. Sonke siyazi ukuthi ama-community radio yinsika yokuqhubekela phambili kwezigaba.
Umgcini sihlalo wekomiti yedayela ephalamende ebona ngokusakaza unkosikazi Sipho Ndlovu Mogone uthi loba nje kuthokozisa ukuba imisakazo isithole amalayisensi kuzamele uhulumende asekele umsebenzi ngemali.
Sizoba siyananzelela ukuthi khona kula yi-6 lawana aphiwa amalayisensi last year ngoSeptember awakaqalisi ukusebenza kahle kahle kungendaba zokuthi khona abala mali eyenelayo. So sizama ukubakhuthaza bebhazi ukuthi at least bancedise ama-community radios lawa ngezindaba ze-funding ukwenzela ukuthi baqalise umsebenzi lo wasebebhekane la.
Umgcini sihlalo womsakazo webayethe FM eMatobo umnumzana Zenzo Ncube wona ongomunye wabathole imvumo uthi bazazama ukuba uzulu wematobo athole ithuba lokutsho inhlupho zakhe kulumsakazo.
Sijabule kakhulu sibona umbiko ukuthi sesinikiwe ilayisensi yokuthi singayenza imisebenzi yokusakaza esigabeni semadopo ehlanganisa emaphisa iBronaberg kanye leMangwe.
Uqhubeke ethi lumsebenzi umkhulu, ngakho ke badinga ukuthi uzulu wonke walumango abambisane kusetshenzwe ndawonye.
Into esizidingayo ukuthi siqalise ukwenza imisebenzi leyi njalo siyiqhube inenge. Imithetho ye-community radio efakwa yi-Broadcasting Act ithi yona akumelanga sithole usizo lwezimali oluvela ngaphandle kwelizwe. So kufuze sifake ama-projects ethu in place ukwenzela ukuthi sikwanise ukufunda ama-operations ethu.
Sekuyiminyaka ethile inhlanganiso yeZakras ikhankasa ukuphiwa kwemisakazo yezigaba imvumo yokusebenza okusemthethweni kwele Zimbabwe. Inhlanganiso le income uhulumende ngakwenzileyo lokhu isithi kusobala ukuba amagagasi kwele Zimbabwe asevuleka, kodwa ixwayise uhulumende ukuthi engangeneli ekufakeleni limsakazo imigoqo yokuvimba abantu ukuthi bakhulume imbono yabo bekhululekile. IZakras ithi imisakazo leyi izakwenza ukuba uzulu weZimbabwe enelise ukuthola ulwazi kwezentuthuko yomnotho kanye lokwenzakala kwezombusazwe. Ngakho ke uzulu osomabhizinisi lohulumende bakhuthazwa ukuthi basekele lomsebenzi ngosizo lwemali yokuqala umsebenzi, ngoba iningi lawo engelamali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Live Talk namhlanje sihlaziya isimo sokulwisana nale umkhuhlane we-COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane. Abalandeli bowayengumongameli umnumzana Donald Trump eMelika bakhangelelwe ukutshengisela kusasa phandle kwesigodlo sabameli bedale leCongress bekhonona ngokubotshwa kwalabo abatshengisela kuleyo ndawo ngozibandlela lonyaka, besithi ukhetho lukamongameli lwanyakenye kaluqhutshwanga ngemfanelo. Abaqoqa lokhu batshele umsakazo weVoice of America ukuthi bazatshengisela ngokuthula hatshi ngobudlwangudlwangu njengalokhu okwenzakala ngozibandlela. Ngesikhathi bezama ukuvimba ukubalwa kwamavoti abizwa ngokuthi ngama-electoral votes, osengumongameli umnumzana Joseph Biden wanqoba umnumzana Trump kukhetho lolo, lanxa umnumzana Trump esithi waqilwa libandla lama-Democrats. UCapes Dube weStudio 7 uxoxela umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika ngalolu daba.
Lilungelo labo ukuthi batshengisele ngoba iConstitution yalapha eAmerica iyavumela ukuthi abantu batshengisele against uhulumende or against izinto abangavumelani lazo. So thina sithi hayi, lilungelo labo ukuthi batshengisele as long as bezokwenza peacefully, kungafani lalokhu esakubona kusenzakala ngozibandlela 6 lapha ababezama ukuthumba khona iCongress. Amapolisa asecele ukuthi i-National Guard ibe khona, bayi-activatile ukwenzela ukuthi laba bafuna ukuthi benze udlame bangakwa nisukwenza lokhu.
Yes, okay, kwini okwenza ukuthi abantu laba bakwenze khona lokho?
Well, siyazi ukuthi abantu laba balandela amanga abatshelwa nguTrump ukuthi yena waqilibezelwa kukhetho luka-2020. La manga siwabona elokhu eqhubeka esiya phambili, sawabona uTrump ewatsho kurali ayenza khona ngo-January 6 lapho abakhuthaza khona ukuthi mabaye eCongress ukuthi bayozama ukustopa i-process eyokukhomfema uJoe Biden njengo-president. Sabona kwehluleka lokhu, noma nje bakwanise ukuthumba bangena eCongress kodwa bahlileke ukuthi bastope ukukonfirma kuka Joe Biden njengopresident. So abantu laba ngabantu abangafuni ukuvuma iqiniso lokuthi uTrump wadliwa ngo-2020. Ngakho ke bazimisela ukuthi baqhubeke lokho bekhankasa bejengisela ukuthi mhlawumbe bangathola isupport bathola indlela zokuthi bangatshintsha ukhetho luka-2020.
Siyakwazi ukungeke kwenzakala konke lokho.
Angeke kwenzeke ngoba sokwadlula lokhu uBiden sowakhomfirma uTrump sowaphuma eWhite House.
Pho manje bakwenzelani?
Well, bakwenzela khona lokhu ukuthi njengoba abanye babo babotshwa laba abathumba iCongress ngoJanuwari 6 abaningi bakhona amacala abalokhu ethoniswa. Abanye basemajele so bona bathi batshengisela in solidarity labanye babo laba babotshwayo for isenzakalo sikamhlaka January 6.
Kuyo phambili ubona zani bezaqhubeka bekwenza yini?
Sizobona, kuzodiphenda ngokuthi bazobe baningikanganani kusasa eWashington DC.
Lo mnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Melika njalo ocubungula ezombusazwe obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseWashington.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ele Melika lisole kakhulu isigwebo semthetho ndaba yakwele Belarus isethulelwe amalunga ebandla eliphikisayo kulelo lizwe Maria Kalinskava lo Maxim Zanak. Kalinskava othole isicoco salonyaka sokuba ngowesifazana olesibindi sokulwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ese-International Women of Courage Award ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka elishumi lanye 11 ngokuba lesibindi sokuphuma mgceke esekela labo abaveze isifiso sokuncintisa umbuso weminyaka engamashumi amabili lasithupha kamnumzana Alexander Lukashenko. Uzanak ophatheke kunhlelo zokukhankasela abaphikisa umbuso okhona yena ugwetshwe ukuphika kweminyaka elishumi 10. Bonke bobabili sebephose bafikise umnyaka wonke bevalelwe lokhe bethonisiswa. Kulusizi ukubona ukubana lesi sigwebo esilukhuni kangaka siveza mgceke ukungahlonitshwa kwelungelo loluntu lokungananzwa kwenkululeko yabantu beBelarus nguhulumende osembusweni khona manje, kutsho unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken njengelizwe elililunga logatsha lwezokulondolozwa kokuthula emazweni aweEurope ole-Organization for Security and Cooperation in Europe. Ele Belarus lafunga ukubana lizahlonipha ilungelo lokuthi umuntu wonke owetheswa icala atholiswe ithuba lokuzivikela phambi komthethondaba ongeyameli cele, athole ilungelo lokukhululeka ukutsho imibono yakhe lokubuthana kungela migoqo. Njengaye wonke umuntu oyisizalwane sele Belarus, uKalinskava Lozanak bale ilungelo lokukhetha idali elilakho kubapha ithuba lokuzivikela ngokukhululekileyo phansi kwemithetho emunyethwe yisisekelo sombuso welizwe waseBelarus. Le mithetho ephathelane lokuhlonitshwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele. Ele Melika liyasekela ngokugcweleyo isifiso lentando kazulu wele Belarus sokuba lombuso okhululekileyo wokubumba elakusasa elihle kulelo lizwe. Ngoncwabakazi 9 lonyaka ele Melika lethule isinqumo esilaya uhulumende kaLukashenko ukuthi achasise ukuthi kungani ehlasela intando kanye lenkululeko kaZulu. USecretary Blinken ugcizelele inkuthazo yakhe yokuthi umiswe ngokuphangisa umkhankaso wokuncindezela uZulu waseBelarus lapho ebele mibono ephambana likahulumende kukhululwe ngokuphangisa kungela migoqo izobotshwa zonke zezombusazwe ezigoqela uKalinskava Lozenak. Sesifikile isikhathi sokuthi iziphathamandla zaseBelarus ziqalise ukukhulumisana labo mabandla ezombusazwe aphikisayo abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu kanye lokulwela ilungelo likaZulu okuzakhokhelela ekuthini kuqoqwe ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo oluzalawulwa ngabavela kwamanye amazwe omhlaba.
lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Woza Friday namhla sileqembo elihlabela ingoma zokholo elizibiza ngokuthi imali wonwe izwi lokuphila liphethe idlaladelalo elitsha. Untungameli ngoma weStudio 7 usethulela lolu daba ngugceleyo.
Lanteleli lilengoma ezilichumi lanye nangu umkhokheli weqembu.
Mina ibizo lami ngumali bongwe Thuma mbayacholojo esigabeni sasejalume. Ngakho emculweni safika nje, emculweni safika ngathi ngiqale nje ukulungiselela isitini leliphumuleyo mhlaka 25 November 2019. Ngakho isitini labeli siyaphuma last year 2020 kokuphuma khona isitini. Ngisangofufusayo nje kule ndima.
Njengabaculi bemathebelelendi abanengi, uJuma leqembu lakhe bacula bekwele South Africa. Le yiyo eyisihloko sedlalate. Tholakala njani idlala teChuma?
Abangabe befuni iCD bengangithinta kule number 0849753944. Ngiphinde ngiyibize njalo 0849753944. Abantu bengicela ukuthi bethenge ama original.
Abalandeli ubachiyela wapi amazwi?
Elichela abalandeli ushangishanga lithi abantu abaphephe abaphephe kulolu bhubhani osolubhahile kabaphephe sibili bekwazi ukuthi balandela konke okuthiwa bekwenze kwenzela ukuthi bephile bengaziboni sebesengozini yalolu bhubhane. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni uMalibongwe Juma leqembu lakhe leMalibongwe izwi lokuphila ngale.
Sin ti, Jesús,
Lelo ke liqembu elihlabela ingoma zokholo elizibiza ngokuthi imali bongwe izwi lokuphila. Besizwa idlala delalo elitsha. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Iningi laba mabandla ezokholo lithi lizalandela isinqumo sikahulumende sokuthi amakholwa ahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kube yibo bodwa abavunyelwa kuzokhonzwa emacaweni. Umthethwandaba we-High Court weHarare uvimbe isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Tafatswa Mokoti ukuthi amise ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo ezingabhalisanga e-ofisini yakhe kuleso sigaba. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.